A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, February the 16th, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahwe.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at women in the arts industry with a particular and special focus on women in comedy. As the economic challenges continue to be felt in the country, more and more people are finding refuge in comedy and music. So that's what we'll be exploring today. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Ole sine labo mama lingakhohlwa. Don't forget that we are now also live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Comrade Empress Prophetess Gonyeti. Vapa chirongwa ndinokuchingamidzai mose kuchirongwa pa Women's Round Table. Ngatikurukurei, ngatibvunze zvamunoda kubvunza. Nhasi ndiripo live. Taurai, kurukurai zvese zvamunoda. Ndinenge ndichitindura ndiri pano. Sa prophetess venyu, saka taurai neni.
Hello Zimbabwe, hello everyone. Inzvanzi Sharon Chibeu, aka Magi for Magrazi. Tunoita zvekuekta Bust of TV. Ndinoita comedy, ndinoita stand up comedy. Handobata zvakawanda wanda. Kana kubheka ndinobheka makeke. Ramai muchititarisa muchititeerera ipo pasocial media. Ndinenge ndichikubikirai zvakanaka zvakakowanda wanda. Ndakaenda kufilm school. Even before ndaenda kufilm school, ndiri kuhigh school ndaita zvetheatre. So ndakazoenda kufilm school ndikastarta directing nescript writing. Then ndakazobatana namukoma Aaron kana tiite sekufilm school ndobva apa vakanga vagadzira PO box. Patakajoinana kubaya ndoyakazova bustop vanayatira nichizviva wekta takadzira nichizvifarira kubva kudhara. Tinomakanda pasocial media paFacebook, YouTube nepaWhatsApp patinoisa. Data rinombodhura zvaro but vanhu vari kuramba vachiona vanenge vachivafarira ndokuitwa tinoita. Tinowanawo mari pakuti kampani ikada kuadvertisa nesuwo tovaitira advert topa tinowanawo mari dzedu ipapo.
Ini ndaitwa kudzanyemba ndiri kusouth Africa. Saka tinopabwa zvikuru nezvinoitwa naSister Gonyeti. Pane imwe dhirama ramanga ekta sore murume muchiti iriri ndini ndeitwa kudzai nyemba ndogara kusouth Africa. Iriri ndopatwa nedhirama rakandisekesa chaizvo rakaitwa naGonyeti paakafirwa nemurume wake. Achitizoni damini ndimuchatondigara naka chichi airo rakandifadza zvisingaiti. Ameno kana vane maDVDs acho. Kozi ndakatongori sendirwo nemwe munhu pafoni. Saka vaingondinakidza each and every day. Inini ndinodzidza kuti kana uri munhukadzi aigona kufarira kuda mari stereki, especially pakumurume waona. Ida munhu sezvaari, noti kuti kana asisina mari woti handichamuda nekuti haana mari. Aiyo, izvo story wrong. Ndopa kuzohura akauchiti ega nditsvage vaiva nemari yakawanda. Ngavarambe vachisimudzira mitambo yavo zvakanyanyisa because inotifadza zvakanyanyisa. Varambe vakadaro especially Sisi Gonyeti zvava vanyari vaya. Munhu anoziva basa rake zvakanyanya ndoda kungomutenda naizvozvo mari amusimudzire.
Ndogara kumakinza muno Mararo. Ndakadzai vanogona zvekuti kunyanya avo vanonzi Gonyeti avo. Ngavarambe vakadaro ende vari kunyatsocomedi yavo vari kuita zvinhu zviri kuitika in real life kuzi unosangana nevanhu vakadaro lachimeyeroja
Interesting there, PJ. Tonight on the Women's Round Table, we are looking at women in the arts industry with a special focus on comedy. As the economic challenges continue to be felt in the country, more and more people are finding refuge in comedy and music. So what are your views on the issue? And remember, tonight we are going to have Gonyeti herself right here at VOA Studio 7. PJ.
Yeah, Marv, the country has in the past few years witnessed an upsurge in the number of women taking comedy as a profession and getting recognized for their work. Some of the comedians say they were inspired by other women in the profession who have excelled throughout Africa, with a special mention of Annie Kansiime of Uganda, who has taken the profession to another level.
Yes, PJ, and female comedians that are now popular in the country include the now famous Gonyeti, Margaret Magirazu, who I understand is actually on the line right now, and Amaititi, and others who have, you know, wowed crowds both on social media and on stage performances. So we'll be talking to these women and also just women who are in the arts, those who sing. So if you're a singer or you're a comedian and we haven't contacted you, please be on the program. You're welcome. PJ.
Yeah. Lamhlanje siyalambulela uhlelo lethu. Asihluzeni bomama. Lapho esikhangela khona izankathaze, izandluphe ukuphumelela kwabomama lezikhubeko abahlangana lazo empilweni. Kungaba kusemsebenzini, emolini, kwezempila kahle, ezigabeni zonke nje zempilo. Siyayihluza lapha kuhlelo lethu. Asihluzeni bomama. Lamhlanje sithandeke ukuthi sike siye kwezokuzilibazisa. Sesikhulume kakhulu ngezombusazwe, ngezemukonomi, konke vele siyakuphatha, siyakubambabamba lapha lalaphaya kuhlelo lwethu Asihluzeni bomama. Kodwa ke namhla sithe sike siye kwezokuzijabulisa kulabo abalingisayo, ama-comedians, ama stand-up comedians, kulalabo abayenza belingisa ama drama, kuzoba lalabo abayenza njalo imisebenzi yokucula yokulibazisa abantu emichadweni. Silobusi Mhlanga ovameke ukulibazisa abantu emichadweni ekhona ngale ngaseNgilandi. Sizoba lomunye ucomedian engilethemba lokuba sizamthola ecingweni ngengakhuluma laye nje ekuseni, uMiss D. Ayenake layo kuthiwa udumile khona ngale ngakubulawayo. Thina phela sesingapha angisakwazi kangako ukuthi udume okunganani, kodwa nyamuzwa abantu abaningi bambabaza enkundleni la ezebulenjini kumbe ezokulizibalizisa alapha kubo Facebook la kubo WhatsApp. Sizoba njalo lomunye untombazana oculayo osacathulayo uAbigail. Ngile themba lokuba incingo zethu sizophumelela ukuthi sithole bonke bonta abantu bona laba. Kodwa ke ngile themba lokuba njalo abalungisayo ama technical operators ethu balayo bayenelisile ukuthola i-video ukuthi si play emoyeni ekabusi Mhlanga. Yikho esikuliphathele kona. Alilungiselelanini ukuthi libone okunengi ngalolu hlelo lwethu lwalamhlanje. Yeah, Marv.
So you were saying that we were actually going to be listening to Busi Mhlanga in the future anyway, but I think we're seeing some pictures there. I mean, if you can just tell us, who is that dressed in that elaborate
That's
dress?
That's Busi Mhlanga. Mm-hmm. She normally, she's based in the UK, and she's wooing The crowds, they are right there in the UK. She normally plays at weddings and at functions, most of the family functions mostly. She used to sing with Albert Nyat.
Okay. Well, interesting, but I'm sure we'll
And
there
is Miss D. Miss D is also an upcoming comedian in Bulawayo, based in Bulawayo. I've heard so many people talk about her in the social media. And then there is Abigail Mwembe. She's also a singer.
Mm-hmm.
Yeah.
No, I was just saying you might as well translate while you're at it. But anyway, nasi muchirongwa chedu che Women's Round Table. Tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukuzvisimudzira vachiita mitambo inovaraidza. Tiri kutarisa kuti mabasa api ari kuitwa nemadzimai angange ari ekuimba kana kuti ekunakidza vanhu. Uyezve nasi taita rombo rakanaka PJ. Tichange tine mamwe madzimai ari kuita mabasa aya. Uye zvandanzwa kuti titori nemumwe aripo panhare izvezvi. Munyarikani wedu tombotaura nasisi Sharon, asi vanozikanwa ivo nezita rekuti Margaret Magiraza. Makadii sisi Sharon?
Tiripo hedu, makadii ko?
Aiwa, vazhinji vakateerera pari zvino vada kuziva kuti zita renyu rebasa nderekuti chii, uyezve makasvika sei mukuita izvozvi zvemitambo?
Zita rangu rebasa ndii Magi. Magi uye hazi pakuti Margaret. Ndi Magi weMagrazi.
Aiwa, pakanaka. Saka makasvika sei pakupiwa stairo?
Zvemitambo izvaa ndakazvitanga kwaane nguva. Ndakatanga kuchiri kuchikoro chaiko. Ndiriko high school. Tichiita zvetheatre. And then kubva ipapo ndakazoenda kufilm school yemuHarare. Chesa, paro ndakadzidza zvedirecting and script writing. Kubva ipapo ndakazobatana na like Aaron na Samantha Korea, anova ndiye Gonet. Tikatanga kuzvichenga ichiri pure book mazuva iwayo. Tichinja kuita pastor.
Tiri ipapo zviri nyore here kuti munhu upinde mubasa irori, nekuti tinoziva kuti kana takatarisa isu vanenge vachiona tinoona kunge zvinenge zviri nyore, asi ukazonyatsotarisisa zvakafana nero basa ratiri kuita PJ. Wakatarisa uchiona pa TV kana kuti vanhu vachitaura pa radio unoti zvinhu zviri nyore. Renyu basa iri riri nyore here sisi?
Tikamboti riri nyore, baritori basa pachafu. Kutoenda kubasa unotodzoka kumba wakatoneta kuti ndiri pabasa. Vamwe vanofunga kuti hasina kana zvapana kana nguva, but kana usati wambozviita haumbozoti zvakamira sei. Malaisa aya anenge akakutocha aya mukaita modzokorora mukaita modzokorora, aiwa pane basa.
Anopisa zvekuti malights emustudio.
Mati?
Ndikati malights emustudio anopisa.
Anopisa malaitaya aiwa haana chidzimba.
Asi vanenge vachiona vanenge waka
chechinhu chavanenge vachifanira kuita. Utongoruravotoripo uchitoshingira uchitongoita.
Chimbobatai makadaro sisi Magi, toda kumboenda pavhidhiyo yekumboona mamwe mabasa amuri kuita kuti tikurukure tichionesana. Tomboenda kuvhidhiyo izvezvi. Vhidhiyo yacho inenge iri kuti nonokei zvayo, asi iri kuuya.
Iri kuuya.
Yaiuya, tikuona ipapa manja.
Wachingane kufa zvicho wangu munyama here ini?
Batichi mukaramuchema kwako famba zvakanaka kuenda.
Afa December. Bichotamba Christmas ndiri ndege here ini? Ndega shu. Aiwa. Shukundirwa tsho. Apa anga kandi adanda neni kubrai. Atawenda neni kubrai. Andinambokumbira denda neni kubrai. Ndiyaka tondi promise. Yaka kutarwenda neni kubrai. Ndiyaka tondi promise. Akufa. kundisiyaka ndiyenge kudaisere shu
aiwa chimera ini chinyave andi
ndayazofa zvake tapa kubrai zvanga zviri nani pane kundiyenge
ndisika mbudzi yawo yandisikutsunura panze so mbudzi yawo chinyera rai
tawane kwa zvayo mbudzi hanzeta mari 40 mbudzi chikwe 40 dollars mbudzi
handidzomari
iwe mbudzi yekuti wakaenda pamhisha pano inoona ma 30 kwa mazei kuma 30 dollars sasa ndanaenda kutenga
ndinaita
naka ini ndakakudza kuti hama dzabati chimbavha maniwo sasi makanda kuti tatisa taripe wapiwa change mari
3 dollars
if anoita 11 magi chikwi wewe he changamuka maningwe ndaenda ziendakaziya ndakatsvaga hangu mumwe munhu wekuti atarise tarise panhamba nao nai ene zvimaki yangu ari kupi magi endoto maki yangu chii iwe ndo mune nyama yese yandaka kuti isami ndakakuti iri mumbedhumo mushuga nemafuta zvirimo unoti zvipeire here panapa he chirudzi icho chanenge chiita magi baba
mana wakumana
mimi ndosiwa ini
kumongoshirwarerihavana
havanombobvira urwari vandipromisa zvakawanda zvavasina kutombobvira wazadzisa zvamatoya zvakanaka bamunini hapana vanhu vanombobvirawo mwati panapo kana chikafu chacho hapatomborini nezuro takadyiswa mavheji nhasi ndidye mavheji apa ndini ndafirwa futi here aiwa hazviti aiwa vheji kana ndite makuki nenhata inini aiwa
bamuniniaiaregaitomhanya kubhengi papapa ndasiya ndabata lini regaitomhanya ikoko ndiekamarika kandapuwa ndongoya tongotenga zvishoma zviripo izvozvo
hapana nide kuti mudzokerenyu kubhengi bamunini pandangaona kuti ndozvazvoita ndaziva kuti mari haisi kuwanika munongondipenyu moswaipa kana ungondisira pafoni zvese zvinoitazvo ndatoona kuti chema chaivo chaivo vanhu havangatombondipa chema chingoti keshi kubhengi saka ndagara ndaita zveswiping machine tinhingirikini mukoma wenyu aiwa mapromisi hobho hobho munhu achitadza kuzvipedzisa kana nemiwe zvinorwadza izvozvi nenge zvari rinenge riri kurambwa nebamunini saipini imari yenyerese bami
ndonangoti pachi
bamuni mbuchanda kupimini
zviri zvoutka uche
aiwaiwa mune zvinhu zvenyu chokwadi but mukoma wenyu bamunini bamunini ndine matomusara pavana bamunini zvese zvaitwa nemukoma wenyu ndimaungoita pese paibata bata pamba panapa ndimi moto pabata
chazvozvindakamufita muvigaka
aiwa ndezvokutogara wasarudza zvibamuni buda ndizopiwa bamunini jo vasina kana zvavari kuita totoda hangu inini bamunini
orit maiguru tozozviona
tozviona bamunini kana kuti ndozongokopeke kana patinenge takutaura tapedza zvenhamo ndokutsisera ikadhiri ndopiwa maki yangu kana nda kutibata zvinhu batewo uchitarisa kwese kumapoto kuti zvinhu zvinonyatsofamba muchero
PJ taona apo kubva kuna Sisi Gonyeti naSisi Maki vachikurukura vari parufu Sisi Gonyeti vashaikirwa tomboenda kuna Sisi Maki tinzwe kuti zvii chaizvo zvaiitika apa manga muri kutaura zvipi zviri kuitika muZimbabwe Sisi Maki
apa hatati kutaurake kushayikwa kwekeshi saka hativa kuzozoni vanhu vafanira kungwarira manje mazuva ano tiri kutarisa zviripo plastic money kai saka uteta kungotsvagawo nekanzira kare kanosekeswa kekuti tibudise nyaya yacho zvinongoitikwa muzimbabwe saka vanhu mazuva ano kana ukangwarira ukatsvaga chipo s machine chako kana neka business kako hauluzesereki mari Mhm. Uva anenge asina kish.
Saka itori dzidziso yamanga muri kupa vanhu vari kushaikirwa kana vamwe vari kuita ma business nezvimwe zvakadaro.
Saka kuti paruku munhu anenge ane nyange ngori nyaya yekusaka chi comic way yekungozvitaura oso ndomaitira atinongoita oso.
Mhm. Aiwa pakanaka mumbobata makadaro sisi magi. Tichiri turi kutsvaga maititi nasisi gonyeti. Turi kuramba tichiedza nhare dzavo asi turi kufara kuti mi muri panhare pari zvino. Saka munogara kupi uyezve muri vangani muri menyu? Vamwe vangangofunga kuti nekuti makaita kutsonga. Saka tine icho tiko musikana wechidi kuinde upiko?
Ndogara kuwaterfall pari zvino. Ndogara namai vangu nehanzvadzi yangu ndini first born mbamedi. And then you know, totally over the moon, and you better. You make up when I come, Kana can tree.
And so, I know it's greasy, say, I'm going to mama, do by Saravanita.
I know it was zero for me, but I told the girl out a man of mine, but I almost nasty.
Mambo taurai mi kuti rimwe dambudziko. Inga pakanaka. Mambo taurai kuti rimwe dambudziko ramunombotarisana naro inyaya yemabhanduru. Zvinofamba sei ipapo?
Inyaya yemabhanduru akuti achikwira kari kudzura. Saka vamwe vanhu vanogozi vachitadza kuzokwanisa kumboonawo. But I don't know if you're going to see me in the chat with my own. But if you're going to see me in the mirror,
Aiwa, mumbo mira makadaro PJ.
Saka mari yenyu yekuti mubatsirikane munozoiwana sei nenzira ipi?
Mwa kashinji kato kana tikaita skiti menge chitaura gare kambar menge ili sponsor menge tol advertisement menge tato ita yoyo menge tol iba so pata pata wa marikut asfit mwomu tu watete yoyo.
Ya paka naka ntukona sisi gonye tivari kutumira message pa WhatsApp regende vati tukuyeza kwa fonera. Tukuedza kwa phone ila parisho na sababu tumira message. But ita farastere kutike tine mine kuti murukunya zo kutitimbo ona utichiche zo chinopinda mkutimu gazire zo nishine kuti wakati alisa ori kunzi onengo chita haa inyore. Sikuta wala kwa mambo ita kuti azisi inyore. Aiwa pakamira pakadaro rambai makabata zvenyu tiri kumboedza kubata sisi gonye tipapa.
Siyakwamukela Nkosazana Busi Mhlanga.
Njani?
Nyaphila kunjani wena?
Hayi nyaphila.
Kunjani eNgilandi umqando?
Umqando. Hayi but namhlanje kungcono.
Kungconywana. Wena ke uyacula njalo uyalibazisa abantu emichadweni lasemikhosini ehuneyo khona ngapho ngaseNgilandi. Ungasichasela ngamafitshane ukuthi vele wenzani ukhona ngapho ungekho ekhaya.
Mina ngapha njengoba uchilo ukuthi ngiyacula, ngicula endaweni eziningi kakhulu lapha eNgilandi. Ngiyacula emichadweni, ngiyacula kuma festivals, ngiyacula kuma corporate events, ngiyacula kuma charity events as well. La lokuthi ngiyacula futhi mina ngingukusimhlanga ngiyacula ngingedwa ngiphinde ngicule le group. Sometimes ngiyacula lamanye ama artists like ngiyahlanganelana lamanye ama artists ngicule lapho. Like nxa bengangibiza like for example uSisibusi Ncube obest eNorway siyahlanganelana uSincube we True Love oilanga. Sometimes siyasebenzelana ngihambe eNorway ngiyocula naye la ebuye khona phe England sicule ndawonye and futhi ngiyabizwa futhi lamanye amanye abahlabeleli like ngi-involved le London African Gospel Choir khona yakhona phe eLondon lapho ngi-best khona ngiyacula labo futhi lakho ngithowe ngihambe ngicula kumbe kwamanye amazwi besides khona phe England.
Yeah. Kuyini okwakwenzayo ukuthi uqhubekele phambili ngomculo ngokulibazisa uZulu wena ukhatshana la ekhaya? Njalo bayakwamukela okungakanani khona ngapho ngasemazweni?
Hayi, okwangenzayo ukuthi into yakhona nxa uvele uyiqale umncane kuyinto okhulelayo. Ngoba ekhaya vele yamthi bengicula le ngaqalele Black Unfollowsini. Igroup eyiqembu kwakuthiwa yimhlathuzi elilo elakuqalela elamantombazana elafonywa iBlack Unfollowsini ekhaya. So ngangicula lalo and ngacula lo Albert, ngangiyili vocalist kaAlbert. And umculo yinto vele kusho ukuthi esenhlizweni yami engingakwalisiyo esegazini like ukuthi angikwanisi ukuhlala ngingelayo. And so ngathi ngifika lapha e-England as well kwangalela ukuthi ngikhona ngihlale ngingacudli noma ngadinga umsebenzi ngasebenza ngaye esikolweni ngenzani, kodwa still umculo yinto ekabendilokhu engihleli vele ngifuna ukuyenza. And kuyinto vele engiyithandayo and lapha e-England bayangamukela kakhulu ngoba uyabona into umculo engiwuculayo mina ngicula umculo wesintwini and ngiyabe ngingafuni ukuthi for example mina ngiyaziqhenya nalapha engiphuma khona. So umculo wami abantu bawuthakazelela ngoba ngendlela engicula ngayo ukuthi angilahli ilokho vele engingakucula ekhaya, angilahli ngicula ngolimi lwami, ngicule ngishaye imigido yasekhaya konke, noma ngifake isilungu but at least vele ngigcile emculweni wasekhaya owesintwini. And ngoba yinto engibona ukuthi ngikhona ukuthi noma ungazube ngaphi nxa vele into yakho ugxile kuyo uyithanda awusoze ilahleke empilweni yakho, ayilahleke egazini lakho as long lawe nxa uzama ngazo zonke indlela ukuthi ukhona ukwenze lokho. Ngakho so impo air
umehluko ungaphike lapho ngabanye abaculi ngibone uyabo ulezembatho ezehlukileyo, kuyini okukwenza ube lezembatho ezinjalo?
Sibembathe ezinjalo ngoba vele uyabona ogogo bethu ukhulu wethu wami like for example mina ngendlela ngikhula ugida kwasesintwini besithi uma begida begqoke amabhethu begqoke imisisi begqoke izicholo. So into yakhona so vele into engijabulisayo ngizibona ngimele abantu bakithi abesindebeleni ukuthi yikho sokugqoka imisisi le into esayitshilwa ngokhulu bethu okhokho bethu ababekwenza ngoba umkhulu wamina wayeyinyanga. So wayejayele ukubamba imihlangano yokugida abantu begqokile amabhethu le misisi landlani. So lakho yikho i-influence yakhona eyakhona. So noma ngicula emasontweni sometimes ngiyathanda ukuthi ngirepresente the African that I am and the culture that I am ngoba uNkulunkulu sithanda sonke noma sigqoke amabhethu noma sigqokeni. So noma ngicula igospel ngiyathanda ukuthi ngigqoke yona khona lokhu i-African ama-African attires.
Yeah. Hayi, bamba khonapho ecingweni siye siye kumavelas. I was talking to Wusi there. She normally, when she's dancing or she's entertaining, mm-hmm. she normally dresses in African attire, the southern region of Zimbabwe, which has got the Zulu influence and the Ndebeles. Mm-hmm. So they always dress in imsisi and that beautiful hat and even the... Yeah.
is she the lady that we saw earlier on?
Yes,
that's very interesting because
she's the same lady.
What I picked up there, Miss Mhlanga, if I may just come in, was that you were saying you value your tradition.
I do.
And if you can just maybe go in brief, like why is it important for you to continue promoting your own tradition, especially where women, we're outside the country, you know, sometimes there are so many pressures, but what message are you trying to send, especially to the young ladies that are actually born out of Zimbabwe in the diaspora?
I want to ensure that our tradition is maintained and pass a message, mm-hmm. and to pass the legacy that we're given by our ancestors. So even when I'm here in this country, I want to ensure that, you know what, I encourage that the younger ones should not be embarrassed, and they mm-hmm. should see the fact that when I'm dressed and performing, mm-hmm. and when sometimes I appear on TV, you know, they call me for interviews just to showcase what I do. So, you know, that encourages them. I find that so many young ones, they also respond, and then they call me and they say, oh, we love what you're doing, would like to do it as well and stuff like that. So the fact that it attracts other people, other communities, other mm-hmm. cultures, other nations, you know, it makes them to be comfortable as well in it. So because we don't want them to lose. We want to lose our tradition, our culture. You know, even if when we are here, we have to teach our children as well where we come from. Where we, you know, how we dress, what we sing, the songs that we sing. We don't want to lose it, no matter how far away from home we are. At least, you know, we should have something that to hold on to. And you know, you find that even the people that you sing to, you know, they find you though you hear them asking about it. Oh my goodness! So what does this represent? What is this? You know, they enjoy it and they are attracted to it. So which even encourages us to do more to see that we are showing something different as well, and that we are proud of who we are.
Mm. Very interesting there, and I love the colors that you are showcasing right there. And, you know, PJ, my goal for this year is that I'm also going to purchase one of those outfits.
Wonderful.
On that exciting note, PJ, we actually have two comedians that are holding on. We have Sisi Gonyet, who we've been trying to get for the past half an hour, but I think her battery was down. And we also have Mighty T. Saga. We are very honored tonight. So we'll start with Gonyet. Makadi Sisi Gonyet. Ah, vanhu vanga vatanga kucomplaina pana pakuti matinyepera matitengesera bhora risina mweya.
Aiwa, Gonyeti awanzonyepa zvake.
Aiwa, isusu manje.
Okay.
Saka tirokuchingamidzai nemufaro Sisi Gonyeti. Mombotitaurawo nezvemitambo yamunoita iyi kuti zvakabvira kupi?
The comedy, I think kuekta, ndakatanga kuekta kudzara 2008, but kana tangotaura zvecomedy, ndakanyatsotanga 2015, pandakadenzwa kubus stop TV nalaki Aaron. So from 2015 kusvika nhasi uno 2017, tingopushawo macomedy skits anobuda, mavideo anobuda pama WhatsApp, my social media, YouTube, pese. Saka ndakatanga zvecomedy ndakatanga 2015.
Aiwa, tichafara nekunzwa kwamuri. Saka zvino zvingatarisirwe nevatsigiri venyu. Pane imwe skiti yamuri kuita here? Taona mazuva apfuura yakanga kune nyaya yanga kunyanya yaitwa tuchibuda muZimbabwe twakawanda totarisa mukoma Stana nemudzimai wavo Olinda vakambotinakidza mazuva apfuura kunyange zvazvo zvakazobuda zvisina kunyanyofadza vazhinji. Asi zvimwe zvezvinhu zvamuchaita here izvo?
Maskiti hatikugadzira, hatisi kutombomira, tikuramba tichipusha. As long as vatsigiri varipo vachitisapota, tinoramba tichipusha. And so tichi material yedu ndidzo tunyanya itoti tinenge tichibuda itwotutu. Pakangonzi paita kanyaya takutomhanya. Isusu tinodzina nemacurrent situations, nyaya dziri kuitika ipapo ndo dzatinowanzodhila ibe nadzo. Saka maskiti hatisi kutombomira, hatisi kudzora tsvimbo.
Aiwa, nhasi matifadza zvechokwadi. Regai timboenda kuna Maititi tombokubatai makadaro tozodzokera kunoverenga zviri paFacebook Live yedu. Vanhu vari kunyora vachititi taurire Sisi Gonyeti naSisi Margaret uyezve naMaititi. Maititi makadiko?
Tiripo makadiwo.
Aiwa, tiri wadi. Tinoona pane vaviri ava imimi ndimi vatiri kuona vatingati vachiri vatsva. vetsambo chimbotisanangurewo kuti makapinda sei munyaya iyo yecomedy.
Okay, mucomedy umo ndanitonyatsozivi kuti ndakapinda sei asi ndanongoziva ndicho kuti ndakazongoerekana ndapindawo mucomedies. It's like I just grew up ndiri munhu anongokreka majoke mukuriro wangu. But then I knew that I had was singing. Yeah, I didn't even think along acting lines. But nekufamba kwenguva ndaingoita zvinhu ndichipfekesa vanhu. I used to do my audios before I started doing my videos. Ndita ma audios emaprayers kana makambonzwa kuti Mwari ndichechiuta. I want a man like Ivan Mawarire.
Oh, ndimi.
I feel encouraged. But okay, if you're just doing my audios, chitumira, people they don't know you, why not try to do my video so that people get to know you? Saka ndakazombofunga my first kiti ndakatanga kuita ndichirakidza chiso changu yaiva yekuti ndiise paprofile picture. So the response that I got was overwhelming. Ndavandafunga kuti so why not do more and more and more? Then I started doing that. Then ndobva ndazosanganoona naSesi Gonyeti nana Magi nana Taya Chikocho. Then now we're working together and everything is moving on quite well.
Aiwa, tina kutomboziziya kuti ndimi makaita munamato uye wechihuta. Kana kuti wekuamba wari zvitsva zvamuri kutotitsanangurira izvi. Uyezve ko Titi uyu mwana wenyu here kana kuti zita rakabva upi?
Sorry?
Titi tinoona kunzi ndinoti mai Titi rakabva kupi?
Yes, okay, ndinotonzi mai Tanaswa Titi mwana wangu wechi.
Aha. Inga pakao matita achakura ari famous. Asi nhare yamai Titi inenge yadonha PJ.
Yeah.
Tomboenda kwauri tisati tadzokera kuna Sisi Gonyet na Sisi Margaret. Tomboenda kwauri.
Labo ngavesifazana ke yakati sikhuluma labo amantombazana asacathulayo Gonyet njengoGonyet uthi yena na uqalise ezokulingisa lezi ezamadrama icomedy ngomnyaka owedluleyo ka-2016. Sizoba lo Magi uthiwa nguSharon Margaret. Sengikhohle elokugcina ibizo lakhe kodwa ke laye ukhona kwezokulingisa zona lezi baqalisa besemsakazweni kuphela besenza ama-audios kodwa ke bagcina ke sebesenza lokho okwenza ama-videos. Libonile enye ividiyo abayenzileyo uGonyeti lo Margaret Magirazi. Yikho ke benzama ukuthi ngithole omunye osacathulayo laye owekulingisa osebenzela ekobulawayo okuthiwa nguMiss D. Mbona iingcingo zethu lokhu ezisala kodwa ke sizabe lokhu esimzama kodwa ke lapha ecingweni ngiyenelise ukuthola olibazisa abaningi esengilande oculayo njalo emitshadweni njalo ngizwe uke wakhuluma lapha Mamhlanga usithi uke wa baya kucela njalo ukuthi ufundise abantwana ezomgido wesintu. Usese khona?
Ngisese khona sisi.
Yebo,
ngisese khona. Yebo, bakhona abantwana abafuna abacela ukuthi bafundiswe imgido yesintu, sibafundise
isiko lethu nje.
Sibagqokise kuyimsisi. Sibagqokise imsisi bagide kumbe nxa ukuthi kumele bagide esontweni kumbe kumele bagide ezikolweni kumbe like for example mina umntana oyintombazana mayeqeli esikolweni nxa ukuthi kule nto eziphathane le-culture landani during i-Black History Month edala uba ngokuthola England. So udala ukuthi wangibona naye egqoke ngimgqokise ngithi hawu hamba la uyebatshengisa ngimfundise umgido. Waqalise lamahloni but wabona ukuthi hayi yinto emnandi leyo uthe sefundile ke naye wahamba waya uyagida even noma kuvidiyo yami yomthato ungakhangela kukhona abantwana abancane lapho noma kungaphumi kakhulu but bakhona abantwana abancane lawo labo babefundisi ngabe sibafundisile umgido ubone bengayahle ukuthi bagqoke nabo imsisi babe involved ngoba abanye abantwana bayala
yeah
kodwa kukhona abavumayo ngoba babona ukuthi into enhle leyo yathi sifunde okwabazali bethu.
Isiko labazali bethu.
Isiko labazali bethu. Ubone labelungu labo befuna ukufundiswa.
Iye.
Isiko lethu. Ubone bejabulela la.
Iye.
Yabo.
Marvelous. She was just saying that she also on top of entertaining people, she also teaches the younger generation, those that come from Zimbabwe, and even the people that come from England. They also are interested in teaching their children different cultures. So she also teaches the children on how to dress traditionally as well as the dances.
Very interesting there, PJ. Let's go back to Sisi Gonyet. Tisatatora Sisi Magama iti tiva ningava dona. Sisi Gonyet, zita irre kuti Gonyet, raka vakupi.
Hello?
Hello, zita irre kuti Gonyet, raka vakupi.
Okay, zitare kuti gonye tiraka from one of my videos that I kaita. I think first video yange kutanga ndaita na Butis na Boskeda. Ndopa kabasare kuti gonye tiraita zvezvi zvekufila ma portals, kugadzira road ma portals. Much expect out motor dzapura then wopiwa mari. But hakuna motor yakapura. Inini ndini vakaona ini ndichipfuura zvangoti wana gonyeti riri kubva uko zvezvekundiwanzira. So from there zvitare kuti gonyeti rakabva rangonamirawo pandiri.
Vamwe vangada kuziva vazhinji vanga vachiti Sisi Gonyeti havamboratidza kunyara uyezve vanoita kunge makazvarwa mune chipo ichi. Makatanga rini kuda kuita zvemaskitsa?
I think in this it was our match of course Jacob and Fura Kumkaka and Akaya Mateo. My Langun Dola Katanga Nisha Kita Shema Drama is Saka Kutezo Matin Ben Bereki.
Vamuvanga Doku Zioguti Saka Shinora Ramisa Ire, Nipanemats Maya and Garku Taura Mor, Kunyora of South Africa Varkuti, Vanoti Batsira Sisi Gonyeti, Nemaskitsa, Nebuti, Kunyanguishin, Jaka Oma, Diaspora, Pipe Pono Bushau, Diwa, Kanorpa Basa, Ukatarisa, Skitia, Yavanigor Kutora, Nima Batir, Wanita, Vaskana Vibasa, Unuva, once Gokunyevenuka. Asish no Badare.
Muzinda brashati shakunya tobadara. Tungorarama hand to mouth. Wakatongo wana mari wakutenga chikafu kutobadara renti. Atisati shanya to kukuraramisa chaisu chaisu. Bezumezu yaisu. Atisati shanya to shika palefo rekuti tingati kukuto chenge tukonezu epita ama drama isu. But shuruku promisa asho, shuruku shuneka light kumberi, shukura tijaka chieza mbijana. But so far, muno muZimbabwe asati zvakunyatsoraramisa.
Asi shuwiro yenyu ndeyei imi kusagonyeti? Muda kuona zvizoenda kupi?
Ini shuwiro yangu ndeyekuti nofunga makatarisa kuti kunzoko kunana America kunana Hollywood vanhu vari kuita mari inotyisa. Muno muZimbabwe hatingambotadziwo kuzviita izvozvo. Saka takakwanisawo kuti even when my company was like a photo of a chuya, like a tipo would play them an address. What you put my friends in Bijan of the Tony Kuraram and Joshua, Tirima stress relief as a joke idea. You know that Jimmy Jagaoma, Sakawana Nukumbudo, which was fake in Bijan, the participant got Chicano and Susana Gonet. Saka my companies at a photo at the Pindirao, at Chitiba Tiro, Yen Bay, I was no farmer. And also, industry yange yakawanda vanhu vechirume. I think vakadzi vakawandawo tomirawo seboka remadzimai kuti tipushe tinoenda kure.
Aiwa mataura zvatanzwapo. Mumbobata henyu makadaro. PJ Gonye they is just saying that you know this industry has been dominated by men.
Yes.
And that they are actually breaking that glass ceiling, but she's actually urging like people in the corporate world to also come up and sponsor some of these kids,
yes.
So that at least they can make a livelihood, because she's saying right now in Zimbabwe things are bad. There is light at the end of the tunnel, but it, you know, it's a struggle day to day.
Yeah, they are just hopeful.
Yeah,
which is a good thing. I might want also to read some messages that we got from our Facebook, from the Facebook promotion that we did in the morning that you posted, Marv. Mavis Aparimi is saying, well done, my sisters. You are really doing a great job entertaining and educating our nation. Keep up the good work and may God keep blessing you more and more. Thank you. And my number is so and so. So these numbers, so many of them are just giving us their numbers. Pane tariro here kuti munotumira mune group vana gonyeti. Group rekutumira ma message chizviwaya pa WhatsApp.
Hello, Sisi Gonyet. Muripo here panare.
Hello.
Sisi Pichi, hivaru kufuza kuti.
Breaker.
Phone zachona nasa, zisipunga tuita shakanaka. Asi, tinema namba, ka wanda chaezwa, ta wana kubwa kubwa tisigiriwe nyusaka. Sisi Pichi, hivaru kufuza kuti, mune WhatsApp group ramunaru here. Ramune mafenze, inyamunu pota mshutumira shunze. Kuti tugu kwanza kutumira ima namba auya nasa.
Ya tinaro WhatsApp group rakanzi Busted TV crew and fans imomo tinenge tikurukura tikanda ma skits edu imomo and also page Busted TV page pa Facebook zvekuti vanoona ma skits anowanika ipapo vanhu ari free kuisa ma comments avo ipapo neku nozoti wakaita skiti kapane pamupo kuti unongochiti wagona. So criticism yakanaka futi vanouya vasikaudza iwo apa vasikana dema dai tinovada vanhu ivavo saka vanongoya pa Busted TV page Facebook page then also WhatsApp group I think vanenge vakutozoisa manhamba avo kuti tivaedhere mugrupu imomo.
Yehe. Saka tisharamba chingo kutumiraiwo mamessages iwayo manumbers iwayo zvikuru sei nhasi unowe pane manumbers akawanda vanhu vese vaita comment vanga vachitumira manumbers avo vachida kuti vawanewo maskits iwaya. Hanzi naBrian Lee mukaka
ije tisataenda ikoko tine muteereri ari panhare pari zvino regai timbotora iyeye.
Okay.
Then I think zvatichaita kuna Sisi Gonyeti chati vaende pamafacebook page yedu ipapo vobva vanyora nekuisa link yavo kuitira kuti vanhu vangokwanisa kuaccessa ipapo. Asi Audrey makadii henyu Sisi Audrey? Hello.
Hello, mayadii.
Aiwa tiri wadii taurai henyu mapinda muchirongwa tinavo Sisi Gonyeti pano. Uyezve tanga tina Sisi Magi Magraza ndisozotova chiri panhare here na Miss Mhlanga varipota taura henyu.
Ya muri here Sisi Gonyeti.
Sisi Gonyeti hameno muri kunzwa here?
Mifarao. Ya ndikubvira nedisana.
Taurisa Sisi Audrey maaka radio.
Pane vanyarikani vedu vari pari nhare. Mungadzikise mavolume yenyu here? Either radio yaSisi Gonyeti ya Mamhlanga. Turn down the volume.
Mangu muna hamuna radio.
Yeah, but it runs with feedback pane radio yemumwe munhu aripo parunhare.
Hello?
Yeah.
Yeah,
Aiwa maita basa Sisi Audrey, sorry nhare hadzisi kunyatsonzwika asi Gonyeti Sisi Audrey vari kuti I'm a big fan. Zvokuti vafara chaizvo kukunzwa edu nemakwanisa kutaura navo asi nhare dzavo manje ndosiri kunyatsonzwika zvakanaka.
Tinotenda zvishu.
Ehe, maita basa Sisi Audrey musanete munopota muchiuya ipo pano pavoa Facebook page reshona kana muchida ndevele kana muchitaura ndevele muenda ikoko. Tinokuramba tichikurukura china chega chega. Tinokutendai. PJ, wangoruda kuverenga ma message apa kumafans, you can go ahead.
Pana Brian Lee mkaka arikuti unofeka zvine hunhu Gonyeti. Well done. Udzidzise vamwe mapfekero anoitwa kana uchiuya pazere vanhu saipapa apa. Pozoitawo Simon Chapwanya arikuti I feel proud of you Gonyeti. Well done guys. Munogona. Please Gonyeti, up me. Namba dze WhatsApp namba abvaisa sekutaura kwandaita pekutanga kuti vese vari kutumira mamessages varibva vatumira ne WhatsApp namba yavo zvekuti varida kuwana maskits iwaya. Pakozoitawo chiweshe Bonnet Bones ari kuti kuita zvinofadza vanhu ndokugona dani vanozonyepa kuti ndanzi tidanane hee tikazvikazoti basa sebasa vana hanzvadzi zvinova zvinofadza aisa zvekare nhamba dzake pakozoitawo Richard Moyo hanzi mundifonerewo ndinoda kukurudzira madzimai Gonyeti nembiri yavo riri muSouth Africa nhamba dzangu idzo tobva vaisa zvekare nhamba I think mufundisi Moyo takambotaura nawo in South Africa havanowanzokurudzira zvikuru madzimai mabasa emadzimai vanenge vachiita zvakanaka
aiwa ichokwadi mufundisi Moyo vakatonyora kakawanda
nekuti
vairamba vachiti ndifonerei asi kungotoo nhasi seprogram yekuti vanhu vakawanda vangavada kupinda dzimwe nhara hadzisi kunyatsoita zvakanaka pari zvino asi tinotenda vese vakakwanisa kunge vachiisa maonero avo uyezve nekuramba vachikurudzira mabasa ari kuitwa nhasisi Gonyeti nevamwe vavo vanoti hamaititi uyezve nasisi magi magirazi asi kuzoti sisi magi vachiripo here panhare apa
tiripo zvedu
haya tina kukukanganwa imbopindai mudariro mumbotisanangurira matimi makaenda kufilm school zvinofamba sei ipapapo
vanotora new students every year kuti I think iyotanga muna March zvokuti vanhu vakatofanotora kudhara mastudents aka but vese anenge ada kuenda ari panovanowanikwa pakati peparirenyatwa nemedical school uri muna mazoro kana munhu achida kuenda ipapo unoendawo kunoitwa interview moendesa maapplication enyu ikoko hazvitombonetseba
asi muri kuona vamwe vechidiki vachida here kupinda mumitambo mabasa iwayo emitambo
tinombovaona tichimbosangana nevamwe muhedhi mukufamba umu esine tavosangana nemumwe ndina Gonyeti vaitobva kuchikoro zvikanzi tichida kuitawo zvamuite tozoitawo sei saka varipo varoda tozoitawo tisikana vanoti zvinotoitika nai
Muchidimbu kuti tichikuregedza henyu muchienda sisi magi zvii zvamungakurudzirawo vamwe vakateerera pari zvino pane mabasa achauya kubva kwamurimisa sisi magi gore rino ra 2017 akataura
2017
iro gore rino ra 2017 tinge da kuti tirambe tichipusha stand up comedy tine shungu dzokuti tichasvika kune nzvimbo dzakasiyana siyana tichiita iwo mutambo wekusekesa vanhu saka ndavaramba vakatarisira tinamatirawo kuti zviite nongoziva kuti chinhu chinonzi finance ndochinopusha zvakawanda saka ndopatichenchedza tibatanidze papapa tichiunganidzawo masponsa saka vanhu ndavaramba tichiramba tinewo patience because mutambo wacho unoda vanhu vanenge vane patience zvimwe hazvingovhuri kekahwani zvakadaro motomboshinga motomboshinga svika zvaita saka isu tichaitawo pedu tinoriva kuti mutange makatimirirawo muchitikurudzirawo patoburisa zvatoburisa tichipiwawo feedback yanga ichataurwa nasosigonyeti kuti tinotambira dzese constructive criticism tinenge tichida kuti tizive patinenge tichida kugadziriswa ekuti tikasaudzwa kuti makanganisa apa tinoramba tingori panzvimbo one satoita kuti tikure saka mukukura tinenge tichinzwa kuti taapapi saka 2017 tida kuita zvihombe hombe
aiwa tinotenda sisi magi kunge manga muinesu pano tomboenda kuna sisi Gonyeti tanzwa kuna sisi magi kuti 2017 uyu makairongera chiimi sasisi Gonyeti
hello
pane mabasa makaronga here pa 2017 pana
hamuchabura achipisa manje manje
ari busy ibusy yechaiyo chaiyo kwatiri tine national tour yestand up comedy yekuti tichafamba macities ese tichiita macomedy night and also tine like semadrama queens tine talk show yedu takatolauncha debut yacho musevhale so tikuramba tichiipusha and also maskis ediyawo tikuramba tichipusha 2017 it's really busy gore racho rona mabasa acho akawandisa
mambotaurami kuti pane kwamunokwanisa kuwanikwa tipei ringave riri peji renyu kana kuti vanhu vangaone maskits enyu kupi
Okay, page redu re Facebook rakanzi Bastop TV. Rakango ndina pakanzi Bastop TV vanenge vakutokwanisa kuona ma videos edu ese. Even by YouTube is Bastop TV. Then for my groups, I think if I WhatsApp, I mean, what is turning about some, second, then I also say some numbers our Facebook page.
Aiwa pakanaka sigonyetira pai makabata henyu ipapo timboenda kuna Sis PJ. PJ.
Yeah, regatingogamuchira hombe ngasiyamukele abantu ababhalayo lapha ku Facebook live yetu lapha esi stream kona live. Pana hanzi Toto Tai mativavarira. Hanzi bus stop yakaoma handiti. Shikanzi na kudacha misa, Zimbas are stepping with these live shows. Varaidzo mzenge akati watching. Hanzi gonyete wakaoma nditi. Rosie, hanzi those three are funny. Anna Musananguro, Mubaiwa, hanzi this is good entertainment and therapeutic as we are in a world of stresses and pressures, but these girls, hanzi vanorerutsa ndima, I love it.
PJ Regandi, turava, sisipatiwe, tukozile, varikuti, why Shona? Sisipatiwe, mnogona kunyora, ne language ya munoda. Kana muri kuda ndebele, kana muri kuda chirungu, munonyora ipapapa, hazvina kuti ndezveshona badzi. Tineva
nutaura zvakasiyana siyana. Ikuti kati zama kuti sitole unkosazana utwa Miss D, who is also trending in Bulawayo as a stand-up comedian, but we couldn't get through to her numbers. She has got two numbers, but I couldn't get through. The producer says she cannot get through. I spoke to her earlier on, but we couldn't because of technical.
Yeah, you know, the lines to Zimbabwe. Actually, I'm very happy that we managed to get Gonyet and all the comedians that we had promoted, Mighty Two and Sis Margaret. But we'll go back to the live streamers. We have Lorraine Magdalene. I know you're in New York. And you're saying, nice to see women going into previously uncharted territory. You go, girls. And then Atanasia Piri says, Gonyet, all the way. And don't forget, Gonyet, before you go, you've got an award coming up. Can you just talk about that quickly before we switch on to Miss Mplang?
Okay. Ndaka nominate for Outstanding Comedian. Ndaka fara kusingaite. You know, being the first woman in Zimbabwe to nominate for a category, chinhu chinofadza. Zvakuratidza manje kuti mabasa edu sevanhukadzi akuonekwawo, akuappreciatewawo. Kozi kubva kuchitanga vari mechete chete vainominatwa uye vaihwina maawards yavo. Saka hamheno rega timboona kuti gore rino zvichafamba sei, vachatiitirawo sei. But nomination iyoyo yakatondikwanira cause istep ahead mukeria yangu.
Apa takutombokukatai asi awardationonzi chii musati maenda nokuti nguva dzadyana. Vanoda kukuvhotera vanokoneka.
E category award yachinonzi outstanding comedian.
Ehe, yechinama.
Yechinama.
Okay, aiwa tinotenda tichazoisa ipapa pa Facebook page redu review Shona nekundebele as well. Imi mukati pa details acho. We also welcome Jenta and Bailey. I know you're joining us and you have been watching with us a PJ.
Yeah, Mamhlanga, so kusela umzuzu owodwa nje kumbela ungwe 30 seconds kuphela. Usho ukuthi umkhuthazo bani ongayipha kwabasacathulayo abasemazweni. Miss Mhlanga must have dropped off.
And our time is not on our
side as well. Good. Yeah. So we just want to thank her for coming to the program and we couldn't get the other comedian that I spoke to earlier on, Miss D from Bulawayo.
Would like to thank Gonyet. Thank you for having been here. Mighty T and Sisi Magi. Vema Girazi. I'm Marvelous Mtanganya Huye here in Washington. Join us again next week here on the Women's Roundtable. Good night.
And good night from me, Praxedes Jeremiah. Asbege Tuba Ilfana Injalo. Yevigelizai. Skatisini.